vanhu vaungana pamunamato wekurangarira vatsvangirai varumbidza zvikuru mabasa akaitwa nemufi mukurwira utongi hwejechetere. Mutungamiri weZimbabwe National Students Union PANAS vapasho Rafael Spanda vati vadzidzi vanorangarira mufi semunhu akaita kuti vawane kodzero yekukwanisa kutaura matambudziko anosangana nevadzidzi.
Toda kutenda kuvatsvangirai because akati introducer kune chinhu chinonzi academic freedom where we are now saying kuti tani right to education not only kungopinda muklasi but sema tertiary students takutowana zvimwe zvinhu zvekuti zvakutoti prepare kuti tibecome a good national leaders. Saka we are here to follow his footsteps, we are here kungotevera legacy yake kuti atanga something. Saka we are moving forward with what he has started.
Kanzura uye vari sachigaro vechidiki muMDCT mudunhu revulawayo vamalandu imwewe vati vatsvangirai munhu aikoshesa kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri. Vatiwo vatsvangirai vakafa vachirwira kuti vemapato anopikisa vaite mushandira pamwe pakubvisa utongi hweZANUPF vakatiwo zvakakosha kuti shuviro yavo iyi izadzikiswe.
Pakufamba kwedu mabato reto rakasplita into two groups but mazuva ekupedzisira avo vakafoma inonzi MDC Alliance bring vana vese vaive mubato iri together kuratidza kuti vari kuti nonda kuinda vana vangu. Saka chisarai muri mese, saka ndozva tasara nazvo. Saka tiri kukurudzira vanhu vese varoda power kuti vazive kuti isusu vechidiki totakuwana zvatata akavimbiswa navatsvangirai. Saka izvozvo togona kuziwana kana pabatana.
Mumiriri wevulawayo Metropolitan webato reMDC mudare reparamende amai Jasmine Tofa vatiwo rusununguko rwechokwadi rwuchauya chete kana bato reZANUPF rabviswa pautongi.
Vanga vakazvipira chaizvo kuti vasunungure vana veZimbabwe vatisira basa guru nekuti vachirwara vakatozviona kuti zviri right kuti vatore vanhu vese vavasanganise vanga vari mubato vakabva vese kuti uyai tisangane nokuti ndega ndisi kukwanisa mega musi kukwanisa but tikasanganisa musoro yedu tokwanisa kusunungura vana veZimbabwe. So tikaregera isusu kutora basa iri tinenge taita kuti zvavakashandira hondo yavakarwa vakangotambisa nguva yavo tinenge tadisappointa Sterek mutungamiri wedu vatsvangirai.
Mumwe mutsigiri weMDCT vaCrash Moss Vanda vati shuviro yavo yanga iri yekuti vasati vavigwa mutumbi wavatsvangirai dai waendeswa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kuti veruzhinji vakwanise kuonekana negamba ravo.
Tinozwa kurwadziwa kukuru nokurasikirwa kwataitwa negamba redu. Gamba redu raiuya kuno richipota nyika yose richitifundisa nezvedemokirasi. Zvino tine chikumbiro chokuti dene bhodhi yavo yatenderera nyika yose vanhu vachionekana negamba ravo rakavasunungura muzvinhu zvakawanda, rakadzidzisa zvinhu zvakawanda. Tinotenda kuti gore rino pachaitika shanduko tigokwanisa kuti tichiyambuka sezvo vatisiya tava kusvika muKenani.
Vamwe vange vari panyaradzo iyi vanosanganisira mutungamiri weMDC vaWelshman Nube nevamwewo vanosanganisira vaDavid Coulthard navaEddie Cross. Vatsvangirai vachavigwa kumusha kwavo kuBuyera mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava.